mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechishanu 11 mbudzi 2022 makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Chikwata chinobva kusangano reCommonwealth chinotarisirwa kusvika muZimbabwe nhasi kuzoona mamiriro akaita zvinhu munyika maererano nezvekodzero dzevanhu. Zimbabwe ndiyo yava sachigaro wesangano rinoona nezvemangoda reKimberley Process Certification Process. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Chikwata chenhumwa dzinobva kusangano reCommonwealth chinotarisirwa kusvika muZimbabwe nhasi kuzoongorora mamiriro akaita zvinhu munyika. Izvi zvinoitirwa kuti Zimbabwe ibvumidzwe kudzoka musangano uyu. Zimbabwe yakadzingwa musangano reCommonwealth muna 2002 ichipomerwa mhosva yekutyora kodzero dzevanhu. Izvi zvakazokonzera kuti vaimbova mutungamiri wenyika muchakabvu Robert Mugabe vabudise Zimbabwe musangano iri. Chikwata ichi chichange chichitarisa basa raitwa nehurumende yava munangagwa mukusimudzira nekuchengetedza kodzero dzevanhu. Nyanzvi mune zvematongero enyika muzvinafundo Stan Mukasa vanoti hapana chati chachinja muZimbabwe, vachiti zvinhu zvinoratidza kunge zvatonyanya kuipa.
Handifungi kuti vachaona zvinhu zvakasiyana. Hapana chambochinja kuZimbabwe. Saka handione chichabudirira pekuti Zimbabwe wangadzoserwe kuCommonwealth membership. Hapana chachinja, zvinhu zvabva zvaita worse.
Zvinoreva kuti vanga vasingatarisi here zviri kuitika muZimbabwe, kana kuti vanoda kuti vasvike vataure vachiona vanhu vachitaura vega?
Iya, ndo zvinoita mabata international organizations. Vanoda kutumira vanhu wavo vanozouya vachizoongorora kuona kuti ko zvinhu zvachinja here. Onai nhingirike United Nations Human Rights Council inoita inonzi peer review. Saka inotumira think every 2 years. Kwapera mumakore mairi inotumira mumunhu anouya kuzoongorora kuti ko zvinhu zvachinja here. But panyaya yeZimbabwe hapana zvachinja. Ingori ndokushanda kwavanoita international organization. Vanoti kwapera nguva yakatiwa kuti ngatimbonotarisa kuona kuti pane zvinhu zvachinja here. But sekuziva kwatine hapana chambochinja pakuZimbabwe. Saka hatitarisire kuti Zimbabwe ichadzorwa kuCommonwealth.
Zvakakosha sei kuti Zimbabwe ive nhengo yesangano iri?
Zimbabwe ikuda kuti iwe nechimiro chakanaka. Inofunga kuti ikadzoserwa kuCommonwealth ichazofamba manje ichishambadza munyika dzese ichiti onai takadzoserwa kuCommonwealth, zvakuratidza kuti zvinhu zvanaka. Pane kana uri nhengo yeCommonwealth pane mamwe mabenefits anouya like kumascholarships nezvimwe zvinhu zvakadaro, asi hazvina kunyanya zvazvo kuwanda. Pane vamwana vane pfungwa dzekuti iyo Commonwealth yacho haisisina basa haina zvakawanda zvainobatsira.
Kudzoka kweZimbabwe musangano iri reCommonwealth kuchashanda sei ngatiti yatambirwa kuti idzokere mucommonwealth kutambirwa kwayo kudzokera musangano iri kuchashanda sei ipo pachidzi pane zvirango zvakatemerwa Zimbabwe nedzimwe nyika dziri mucommonwealth macho
commonwealth mugashira kweZimbabwe zvangofanana neUnited Nations Zimbabwe imemba inhengo yeUnited Nations saka hapana zvichachinja ba wanongogashirwa ngekuti nyika zhinji dzecommonwealth hazina kuita masanctions kuZimbabwe ka just like in the United Nations saka wachangogashirwa unza mauya achipindai chigarai apa ngatichiita basa redu nyaya yemasanctions handifunga kuti ichanopinda ipapo ba and handifunga kuti commonwealth ichatiyo beside masanctions hawana kuzvidaro kungipo wakasangana kuRwanda hawana kutombotaura nenyaya yeZimbabwe
avo vange vari nyanzvi mune zvematongerwo enyika muzvinafundo Stan Mukasa vari parunhare nestudio 7 hatina kukwanisa kubata gurukota rezvekubudiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa sezvo kwange kwadoka Zimbabwe inoti sachigaro wesangano rinoona nezvemangoda reKimberley Process Certification Process yazvipira kumusangano pamusoro pemangoda enyika regai ndidzokorore Zimbabwe inoti sachigaro wesangano rinoona nezvemangoda reKimberley Process Certification Process yazvipira kuita misangano pamusoro pemangoda nenyika dzepasi pose uye ichitevedza zvinodiwa nesangano iri. Sangano reKimberley Process rakaumbwa muna 2003 nesangano reUnited Nations kuti ridzivirire mangoda aicherwa achitengeswa kuti mari yawo ishandiswe munyaya dzezvehondo nekudzvinyirira kwevanhu gurukota rezviwanikwa vaWinston Chitando vanoti chikwata chakabva kusangano reWorld Diamond Council rakanga riri munyika svondo rapera kuti rizvionere mafambidziro ari kuitwa nyaya yemangoda tabata vanotungamira sangano reCenter for Natural Resource Governance vafarai maguu tikatanga nekuvabvunza kuti zvematongerwo enyika hazvipindi here mukushanda kwesangano iri
Kimberley Process very political nechikonzero chekuti inotungamirwa nemagovernments ndiwo anonzi maparticipants masangano akazvimirira oga neWorld Diamond Council maobserver uye zvekare kuti paitwe decision muKimberley Process nyika dzese dzinofanira kuti dzibvumirane yavanoti consensus saka kuti vasvike paconsensus especially pane nyaya dzinenge dzichinetsa saiko zvine zvipane nyaya yeRussia neUkraine inyaya yekuti inodivide Kimberley Process nekuti nyika imwe neimwe inenge ichitaura zvinoenderana neforeign policy yao pamusoro penyaya inenge ichitaurwa it's the same nepanga pachidiscusswa nyaya yeZimbabwe marange nyika dzinenge dzine kudyidzana neZimbabwe dzaitaura kuti isusu zvekuti kuri kuurayiwa vanhu kwamaranga hatinei nazvo chatoziva ndechekuti nyaya yemahuman rights haisiri nyaya yeKimberley Process saka inzvimbo kana mukatarisa machair eKimberley Process vazhinji vacho madiplomats kana kuti mafomer diplomats nekuti it's a political field
Vamagu panyaya yemangoda awa anogona kunzi Blood Diamonds sangano iri rinokwanisa kuitei pamusoro pazvo
ma conflict diamonds achiriko zvakanyanya iko zvine zvitine problem like Central African Republic ma conflict diamonds iwawo ma rebel movements are very active ende vari kutyora kodzero dzevanhu uye vari kuchera ngoda vachitengesa. Asiwo zvekare pane hurukuro yaamo muKimberley Process yekuti panofanira kuwandudzwa definition yema blood diamonds iwawo, kuti kana madiamonds achicherwa muarea pasina development iri kuoneka muarea imomo, anenge anofanira kuclassifyiwa sema blood diamonds kana maconflict diamonds. Kana madiamonds achishandiswa marevenues acho kufinansa ujinyiriri, madiamonds iwa anofanira kuti anzi maconflict diamonds. Kana panocherwa pacho pachikanganiswa environment pasina zviri kuitwa kugadzirisa nharaunda, kuti kana pakanganiswa nemining vaiti yatingati land reclamation, maenvironmental crimes, ari kunzi anofanira kuti ave maconflict diamonds. Saka idebate ririmo muKimberley Process iko zvino, ndosaka vamwe vaakutanga kugadzira kunzi malab grown diamonds kana kuti masynthetic diamonds. Vari kuti iwo vanhu vaneta nekuramba vachingotenga madiamonds akatsvuka ropa revanhu. Madiamonds ari kucherwa munzvimbo dziri kudzvinyirirwa vashandi ende dziri kusvibiswa environment. Saka vanhu vaakuti taakugadzira edu madiamonds edu mumalaboratory kuti titize blood diamonds. Saka izvozvo zviri kuisawo pressure kuKimberley Process.
Munogutsikana here vamaguhu nebasa nemashandiro anoita sangano reKimberley Process?
Ndingati panewo zvakanakira Kimberley Process pakuti yakwanisa kuunganidza mastakeholders ese emadiamonds kuti vataurirane madambudziko anenge varipo, vachitsvaka nzira dzekuti vagadzirise all the problems dziri mudiamond sector. Asiwo atibutsikani nenhau yekuti isusu semasangano akazvimirira oga, chinangwa chedu ndechekuti vanhu vagare zvakanaka. Kana mining ichiitika, vanhu vanofanira kubhenefita kubva kumining iyoyo. Saka masituations yekuti mining inenge ichiitika ineni area, uchipinda muarea imomo kana migwagwa chaiyo yekuti usvike kumine haifambiki, hakuna maclinic, hakuna improvement yeeducation, hakuna kana ma-self help projects ekuti vanhu vakwanisewo kuzviraramira even apart from mining, kana kuti kana madiamonds iwo achinga apera. Iroro idambudziko hombe riri kutadzikwa neKimberley Process. Saka ndo chichemo chikuru chatinacho kuti Kimberley Process inofanira kuti ipromote welfare yevanhu zvikuru sei maarea muri kubva madiamonds.
Avo vange vari vanotungamira sangano reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu vari parunhare kwaMutare neStudio 7. Imwe nhengo yebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change yanga iri muusungwa vaGodfrey Stole vanove mumiriri wechitungwiza North mudare reparamende vakapiwa mukana wokubisa mari yechibatiso nedare raMagistrate neZuro Masikati mushure mekunge vagara mutirongo kwemwedzi ingada kusvika mishanu. VaStole vakabvisiswa mari yechibatiso inoita madhora emunyika zviuru mazana matatu kana kuti 300,000 Zimbabwean dollars pamusoro pekuzviratidza kumapurisa kaviri pasvondo, vasakanganise vafakazi uye vape mumaoko edare gwaro ravo rekufambisa. VaStole avo vari kupomerwa mhosva yekukonzeresa mirishonga vanotarisirwa kudzoka zvakare kudare nechipiri chinouya. Vakuru vanoona nezvesarudzo mumatunhu akasiyana-siyana vanoti zvimwe zvakabuda musarudzo zvakaitwa muAmerica nemusi wechipiri zvichatora mazuva kana kuti masvondo akawanda kuti zvizikanwe. Pari zvino matunhu asati apedza kuverenga mavhoti ekukwikwidzwa akaitwa masinete anoti Georgia, Arizona neNevada, zvichinzi sarudzo dzemudunhu reGeorgia dzichadzokererwa zvakanaka mwedzi unouya. Chizvarwa cheZimbabwe chinogara mudunhu reOhio
vazvidzairo zvidzo vanoti pane zvizhinji zvokudzidza kubva mumafambisiro anoitwa neAmerica sarudzo dzayo. Varizvidzo vanoti kusununguka kwevanhu uye kukwanisa kwevanoda kuvhoterwa kutaura nevanhu pamaredhiyo nemumapepanhau nedzimwewo nzira dzakasiyana-siyana chinhu chinokosha zvikuru uye chinoita kuti munhu avhotere waanoda achinyatsonzwisisa kuti munhu uyu anomuvhotera nemhaka yei.
Sarudzo dzemuAmerica zvizhinji zvatiri kudzidza tichiona kuti vanozvifambisa sei pamaelections emunoko kubvira kutanga kwawo mazuva emakampeini kana kusarudza macandidates kuti whether you are a Republican kana kuti uri mudemokrat makambeni ravanenge vachiita. Takaona kuti vanhu vanoenda muvanhu vachinotsvaga sapoti yavanenge vachitaurira vanhu kuti ndini sapoti ende kuitira zvakati. Izvi chidzidzo chandakaona kuti dai kuri kunzi ndizvo zvinoitika kumusha kwedu kuti vanhu vari kuda kukwidza zvenzvimbo vanoyamo vanhu vachivataurira kuti tisarudze tigokuitira zvakati zvinhu zvinenge zvakanaka chaizvo.
Saka muri kuona sarudzo idzi sechidzidzo chikuru kune dzimwe nyika?
Hachidzidzo chikuru kune dzimwe nyika speciali takatarisa nenyaya yedhemokirasi nekuve zvinhu zviri pajekerere munomo havana masikireti yekuti unganzi vanhu vambunyukidzwa kuti vaite sarudzo dzavo kana kuti vasarudze munhu. Vanozviita pajekerere, munhu anoenda kunovhotera munhu waanoda.
Ko igo ruzhinji rwevagari makaona vachifarira nyaya yekuenda kunovhota here? Pane zvavakanga vachitya here? Pane zvavanga vachifarira here? Chii chamakaona muvanhu vaifanira kuenda kunovhota kana kuti vakaenda kunovhota?
Chandakaona ndechekuti ndataura paya kuti vanhu vanotaurira vanhu zvavanoda kuzovaitira. Kana vachinge vataura zvavanoda kuvaitira vanhu vanenge vakufarira kunovhota vachiziva kuti munhu ndakamuvhotera anozvindiitira chakati kana kuti anozvitiitira chakati munharaunda yedu. Saka izvozvo zvinopa munhu manyemwe chido chekuenda kunovhota achiziva kuti munhu wandiri kunovhota achandiitira zvakati.
Ko zvakabuda musarudzo izvi somugari wemuno muAmerica makazviona sei?
Ya, zvakabuda musarudzo semugari wemuno muAmerica ari kuona zvinhu zvichiitika zvakandiratidza kuti hakuna munhu anoti kana ari pachigaro anongotaura kuti inini handisi kuzobva pachigaro changu ndicharamba ndiripo. Vanhu ndivo vanoti kugadza vanhu kupisa pozisheni yavo chauri iyoyo kana kuti vanoda kuti tinoda kutungamirirwa naningi. Kana uri mutungamiriri haungobva wati its automatic ndichatungamirira kusvika narini, asi vanhu ndo vanokutaura kuti tichada kuti ututungamirire kana kuti kwete.
Pane chamunoshora here kana kuti pane chimwe chamunorumbidza here? Maonero enyu akamira sei panyaya iyi?
Chandinoona inini maadvantages akawanda kukunda madisadvantage.
Avo vange vari chizvarwa chezimbabwe chinogara mudunhu reAmerica reOhio vazvidzairo zvidzo vari parunhare kuOhio nestudio 7. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Studio 7 makadi zvenyu muri Zimbabwe. Vatapwe nawo vari kusarira kumashure, vatapwe nawo nyatsai kuita basa renyu, vatapwe nawo muchengetedze vanhu, vatapwe nawo mufanira kuchengetedza vanhu pane zvese, mufanira kuchengetedza vanhu pamapurisa, mufanira kuchengetedza vanhu. Mapurisa haafaniri kuti aarase vanhu muripo, vatapwe nawo hazvitenderwi, vatapwe nawo vanhu vanoita zveviolence, vatapwe nawo mufanira kuti nge muripo, zvinhu zvazvifaniri kutoitika zvinhu izvozvo. Vatapwe nawo itai basa renyu. Patichaenda pamavhotsi apa, vatapwe nawo munofanira kurara ipapo makachengetedza vhoti. Vatapwe nawo hakuna mutapwe nawo anorara musi wemavhoti.
Makadiko washamararo westudio 7 kusanganisira vateereri. Taida mbopindura murume anga achiti anzwi vanhu vachamisa rostripu triple c vasunge vanhu vakanga vachikonzeresa noizi here. vaizvikwanisa kuvasunga sei. Iwo mapurisa acho aripo, hatizvionawo nemaziso. Vaasunga chirudzi, mapurisa ndiwo basa ravo rinofanira kusunga vanhu vavo. Vanhu vakaona mapurisa asingasunge vachitarisa zvinenge zvichiitwa nevakomana vanoiti yezano, ripachena kuti vari kudivi rezano. Saka iyi muZimbabwe zvinhu zvakatooma iniwe. Toshaya kudai Mwari, toshaya kutoita sei, dai Mwari apindira Zimbabwe iite zvakanaka iyi. Nokuti nyange pane zvimhosva inenge yaitika, ukamhangara mapurisa hapana chinoitika. Masoja anenge ari kwavo wega, vasiyaiwo kwavo wega. Saka iyi pakatooma mwana wamai, vataura hongu asi hazviitike.
Maswera sei mese vateereri veStudio 7, ndiri kuburitsa mashoko ndiri kuno kuDurban. Ndakachida hangu kungopawo mazano kuhama dzangu vari muno muSouth Africa nevamwe vese vakabuda muZimbabwe vakatizawo nhapwa huZimbabwe. Kunyanya vari muno muSouth Africa, shoko randinaro pamuri varume nderekuti varume, tisanyengedzwa nechihwitsi nehurumende yemuno muSouth Africa kuti akakupai dzimwe 6 months. I6 months idzi ndinoona sekunge vari kungoda kungovhiringa, vada kungotinyengedzera kuti tisaenda kumusha kunovhota, tirambe tiri pasi peudzinyiriri. Kana zvangopera mavhoti angodarika, vachatangazve kutishungurudza muno muSouth Africa. Saka shoko rangu rinokosha, ndakachikumbira zvangu kuti varume ngandei kumusha kwedu tinovhota, tigadzire nyika yedu. Tisanyengedzwa neutungamiri hwemuno muSouth Africa kunzi topiwa 6 months. 6 months idzodzidzi ndedzekutivhirika kuti tisanovhota. Zvino tikangoreka kunovhota, tichagara futi dzimwe 5 years tiri pasi kweudzvenyiriri. Saka handei tinovhota varume, tigadzirise nyika yedu.
Pastudio 7 apa makadi nama dzangu. Ndira kutaura ngovo uyu Zana PF uyu akaenda kachinangwakwa kundopa vanhu vachangwakwa mbeu kuti varime mafertilizers. Unopa vanhu mbeu kachinangwakwa zvaanoziva, vanoziva ivo kuti vakatora minda vakapa bhili kuti arime. Vanokachangwakwa havana land. Bhili wakatora mahectares, ndofunga almost plus minus maybe ma500,000 hectares dzaakatora bhili dzaari kurima nzimbe. Vanokachangwakwa munoziva pambeu vanorima pari. Vanokachangwakwa vati kumubvunza iye nawo aiti unomupa mbeu kuti zvaunoti pambeu tinodziri makuru kuti munda wakatora. Vanhu vanofanira kuti vamuke kusvinura, vasapatiswa ngezano PF. Tarisai vanhu vakashiriga izvezvi vari kunaiwa ngemvura. Tarisai vanhu vakashilonga vasina po kugara, vakatorerwa minda yavo. Tarisai vanhu vakamasekesa vari kutorerwa minda yavo vachipa zano PF kuti irime. Imomo hamuzi vanhu izano PF. Saka vanhu vanofanira kuti vamuke nekuchenjera nokuona kuti zano PF hakuna kwairotisa. Zano PF vaparadze vaurai.
Julien tiri kuno kuLimpopo. Hama dzangu chatofanira kungoziva ndechekuti struggle for freedom inotoda kutsunga, zvinotoda kuruma muromo, zvinotoda kutokwinya, zvinotoda kutosunga tsinga, kutosunga mabhurugwa. Noti zvedu zvokurembedza izvi. We are not yet independent. Munyika medu tichine kusungika. Zivai kuti kuiwani kati wane independence 1980 pakava nestruggle, pakateuka ropa, asi vanhu havana kumbodzokera shure. Hapanazve hurumende inotonga inobvumira opposition kuti ingopinda zviri nyore. Ende vanhu vavanenge vachishandisa vavo vavanenge vachitsigira bato rinotonga ndo vanenge vachitonga kumapurisa. Mungozva kuti nyika yedu kubva kumajaji kupi kupi vakabata kose. Asi chinokatamadza tinongovana ungwadi vanoti hazvisi kuitika, havasi vedu kana vasi venyu. Seiko vasingasungwi kumapurisa? Seiko muchingotarisa semapurisa asingasungwi? Anoziva kuti kana vangotosunga vanogona kutodzorekwa. Mapurisa iwo kutonzi mapurisa akarohwa nemahiti ezano. Mahiti ezano anenge atumwa nevakuru. Saka isu ngatingoziva kuti zvatiri kuda freedom yatiri kudai panotoda kutokwinya hama dzangu. Zvokuti tisunge munhu tibate tibizva kana ngatitokangamwa nazvo, chetofanira kungoziva ndechekuti tofanira kutokwinya mabhurugwa, tonatsa kutomeka shuwa kuti zvigumwe kana zvine maronda kusvika pakundovhota chigumwe changu chogona kuti ndibate ball point, ndinatse kukasta vhoti yangu.
Idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pa WhatsApp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Muna 2017, mashoko akabuda pamusoro pekumbunyikidzwa kwekodzero dzechinamato kana chitendero, masangano, kushamwaridzana uye nemashoko muChinjiang kuChina, semaonero esangano reUnited Nations. Mashoko aya akazotsinirwa nemamwe akawanda ane ruzivo nezviri kuitika, kusanganisira uchapupu kubva kune vakarwadziswa pamwe nemhuri dzavo. Ofisi yeUnited Nations inoona nezvekodzero dzevanhu yeUnited Nations Office of the High Commissioner for Human Rights yakaita utsvakurudzo yayo yakaburitsa gwaro iro rakapeta kuti danho rekusungwa zvisina tsarukano kune rusarura kwenhengo dzeUiga nemasangano ane nhengo dzechimuslimu dzakawanda kunogona kunzi mhosva dzepasi rose, zvikuru sei mhosva dzekushungurudza vanhu. Rakaratidza kuti kutyorwa kwekodzero dzevanhu kwakadzama kwakaitwa muChinjiang kuburikidza nekushandiswa kwekumbunyikidza kwakadzama. Mamwe masangano ane nhengo dzechimuslimu dzakanyanya kuwanda anosanganisira Hui nemadzinza vevanhu veKazakh, Kyrgyz, Mongol neTajik. Musi wa26 Gumiguru, mumwe musangano weparutivi pemusangano weUnited Nations wakaziya mamiriro enyaya dzekodzero dzevanhu dzemapoka aya ari muChinjiang. Gwaro ranga rakamirirwa kwenguva ndefu reUnited Nations Office of the High Commissioner for Human Rights riri pamusoro peChinjiang rakaratidza pachena kutyorwa kwekodzero dzevanhu nePeople's Republic of China kune udzamu hunotyisa. Vakadaro mumiriri weAmerica kuUnited Nations amai Linda Thomas Greenfield. Vakati kumanikidzwa, kureurura uye mitongo yakaomarara pamhosva dzisina umbowo, kuchengetedzwa majeri kune rusarura rwemarudzi, zvitendero, tsika nemashoko, utsinye, nekushungurudzwa kunonyadzisa, ndozviri kuitika. Izvi nezvimwe zvakawanikwa zvinosiya pasina kana mukana wekupokana. Vakadaro Ambassador Thomas Greenfield. Vakati zviito zvavo pasina mubvunzo imhosva dzekumbunyikidza vanhu. Vakati mubvunzo uri pamberi pedu ndevekuti topindura sei. Vakati America icharamba ichivheneka nemwenje pakupondwa nekutyorwa kwekodzero dzevanhu kuri kuitwa nePRC kune maUiga pamwe nedzimwe nhengo dzezvimwe zvitendero nemapoka everudzi rushoma muChinjiang. Vakati ticharamba tichimanikidza People's Republic of China kuti izadzise kurudziro dzakomishina weUnited Nations uye ticharamba tichimira neveUiga nenhengo dzemamwe marudzi madiki nezvitendero zvidiki, toona kuti vakapara mhosva vatongwa. Musi waGumiguru 31, nyika makumi mashanu kana kuti 50 dzakasaina pamwe chete chibvumirano kumusangano weUnited Nations General Assembly dzichiratidza kushushikana kukuru pamusoro pemamiriro ekutyorwa kwekodzero dzevanhu muPeople's Republic of China, zvikuru zviri kuitika zvekutyorwa kwekodzero dzevanhu vechiUiga nemamwe marudzi madiki akawanda echimuslim ari muChinjiang, uye kukurudzira PRC kuti iburitse muusungwa vose vakasungwa zvisina tsarukano uye kujekesa nekuzivisa kune avo vasiri kuzivikanwa kuti varipi. Vakati hakuna nyika isiri pasi pekutarisiswa nezvekumbunyikidza kwayo vanhu vayo. Ayo anga ari mashoko anoratidza pamire hurumende yeAmerica. Amaverengerwa neni Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC.
Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Chikwata chinobva kusangano reCommonwealth chinotarisirwa kusvika muZimbabwe nhasi kuzoona mamiriro akaita zvinhu munyika maererano nezvekodzero dzevanhu. Zimbabwe ndiyo yava sachigaro wesangano rinoona nezvamangoda reKimberley Process Certification Scheme. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande, ndichikusiyai muna Chris Gande.